Varinhu vakawanda vari kuswera vari mumitsetse pamabhanga kuti vanyorese kupiwa magwaro kana kuti mavhocha anoita kuti vapiwe mbeu, fotereza nedhiziri. Mumwe murimi vamena zvichuma vanoti dambudziko riri kutanga pakuvhura akaunti nemabhanga sezvakakurudzirwa nehurumende.
Musi wa 10 November, just to open an account and ndakudzokera kuchigomba ndomba ndanzi shuya musi wenezi futi 3 days since 10th November, just open an account when other banks like NMB can just open an account in the streets in 10 minutes.
Mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita anoti mabhanga ari kuda mari inoita churu chemadhora kuvhura akaunti iyo vanoti vakawanda havana panguva ino.
Nekuti maakaunti mazhinji atiri kuona ari kuvhurwa mahara. Ndatotaurawo nevamwe wabva kukaroi vari kuti karoi hatibhadhariswe mari. Asi apa uri kunzi unobvisa 1000 yekuti uvhure akaunti ende wabvisa 1000 iyo. Ukaenda nemadhocuments ako akanzi commissioner of oath akadhidwana commissioner vari mahofisi avari kutaiwa akadhindwa kuti ZRP.
Mumwe murimi wekumhangura vaRed Fund Burira vanoti kunyange murimi ave neakaunti dambudziko rinenge risati rapera vachiti hapana chiri kushanduka munyaya dzekupiwa zvikwanisiro zvekurimisa.
Izvozvo zvinotirwadza nekuda kwekuti dai kuri kuti vaikwanisa kutangidzira muna October handidzi kupa mainputs zvinenge zviri nani, because iye zvine zvine hasati ndawana handidzi chinhu hatisati kana ndawana kana chinhu kana wani vamwe vari kutanga kufida mafoni panozoya zvinhu izvozvo time inenge yadii inenge yapera nasindi 1 December.
Mumwe murimi vaChristopher Kambanje vanoti kunyange vave nemavhocha edhiziri vemagaraji vanenge vachiti havana. Mukuru webhanga reCBZ muChinoi amai Nyari Mandingaise varamba kutaura nesu vachiti titaure nemutauriri weCBZ Muzvari Matilda Nyati, avo varamba kupindura mibvunzo yedu vachiti tivanyorere padande mutande asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neZimbabwe Pharmacy Union kana kuti CFU Dr. Prince Kuipa vati kutadza kuronga kwehurumende pamwe nemabhanga makore ose zvinokonzera kunonoka kudyara kwevarimi vari muzvirongwa zvehurumende. Hurumende yakatora danho rekushandisa mabhanga kuti vashande nevarimi kuti zvizovanyore kutevera zvikwereti zvinenge zvapiwa varimi. Murimi anenge apiwa zvikwanisiro zvekurima nehurumende kuburikidza nemabhanga anofanirwa kushandisa akaunti yaanenge avhura nebhanga iri kana ave kubhadharwa zvirimwa zvaanenge atengesa. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.